very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, May the 2nd, 2019. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the continued rise of basic commodities and what measures people are putting in place to survive day to day.
And to join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know, out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Always in Lobo Mama, don't forget that we are now live streaming on Facebook pages, on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by linking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us as if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Like we said, today we are going to be taking a look at the continued rise of basic commodities and what measures people are taking to survive day to day.
Yesterday, Zimbabwe joined the rest of the world in commemorating Workers' Day. Some economists say the salaries being earned by some employees are not enough for them to make a living on. Let's listen to the Director of Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, who spoke at the Zimbabwe Trade Union's commemoration of Workers' Day held in Harare yesterday.
Education is not enough for all these other things that the worker has got to do. So if you look at the full poverty datum line at $873, so you can see basically $873 is what a worker requires every month to subsist. But at the moment, the minimum wage is $300. How do you subsist under such conditions? So it's a miracle. One of the greatest miracles of our times is how workers are actually even subsisting in an environment where their salary is way below what is required to subsist. So in essence, that's why you see now workers, going back to what we saw, those survival strategies we saw during the hyperinflation era, where workers would walk to work, where workers would do a 1-0-0-1. You can't eat, you just eat in the evening. You can't afford to be eating, you know, three meals a day. So essentially, that has created, you know, the precarious conditions under which workers are working.
The president showed some concern regarding workers, and as well as the price hikes. Do you see any sincerity in that?
Well, we need to go beyond beyond concern. We want to see action. We want to see government doing something, because government has got, you know, the regulatory power, you know, to come in and provide a framework that can actually allow the workers to basically gain the eroded incomes. Because at the moment, if they simply say that, yeah, they are concerned.
That there was the Director of Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Let's also take a listen to what the government has to say. Dr. Sekesai Nzenza was speaking at a government briefing, speaking about food prices and also some of the programs that they had in.
We're preparing to meet the chiefs tomorrow. So we are going to be meeting a number of the people who are affected by the cyclone, and especially some of the most vulnerable who lost their parents during the cyclone. Are we going to see any more price hikes? Yesterday in the cabinet, the president specifically said, let's ease up on the prices. So the Minister of Industry and Commerce will be delivering a statement on whether there will be price hikes. But certainly from yesterday's conversations, it's unlikely that there will be any price hikes. But as you can understand, business often does what it likes, and it's very difficult to control. But as the minister, I do acknowledge that the price hikes are hitting.
That there, PJ, was Dr. Sekesai Nzenza speaking in Harare. I see in Rukunz Wakuti, we have a guest who's with us on the line right now, and she'll be with us for a short while, PJ. We're going to speak to Mrs. Mpariwa, Paulina Mpariwa of the MDC. Let's go to her. Hello.
Hello.
Yes, welcome to the program.
Thank you very much. Good evening to you. I'm glad that I'm live on air.
Yes, you are. You've been hearing there a lot of people giving their take on the situation of the price hikes. You are there in Harare in Zimbabwe. What's the situation right now on the ground?
The situation here is terrible. And to imagine that from January to today, people and workers are alive is a miracle. I want to thank God's strength in terms of keeping us alive, including the families, including even those that are supposed to be going to work, including children who are also on holiday at the moment. It's terrible because we are at a Catch-24 situation where you now are facing the critical situation. Children are going back to school next week. Mm-hmm. And really, the incomes of the workers, the basic commodities, even a packet of biscuits, even a bottle of mazoe, anything else, things have actually tripled the prices. You come even to imagine that fuel has gone up, mm-hmm. the bread is inaccessible. It's not on the shelf because nobody can actually afford to buy bread daily. A family of five or six, you can't actually fit to eat a loaf of bread a day. So it's just like it's a decoration on the shelf in the shop. Nobody can afford to buy the bread. The money, the RTGs, actually, it has actually eroded the incomes of the workers. And to say workers go to work and come back daily, it is a miracle because it's a dire situation. Mm-hmm. Meat is actually history in most of the household. People eat vegetables. People were surviving on Kapenda, but the prices have also gone up. Uh-huh. Even salt, the least cost price, the commodity in the country, used to be salt, but also the price has gone up. Mm-hmm. You're talking of even matches, the smallest, the price has gone up. Mm-hmm. So it is a miracle that workers are surviving, people are surviving, because the millimeter has gone up. So every basic commodity has actually gone up, and we face the eroded income every day where workers can no longer afford anything else, including school fees, including even the bus fare to go to work. Hence the saying, the pay that I get cannot take me back to my home in the next morning. It is terrible. And the government should not actually hide behind saying business has got to do this, business has got to do this. Government has got the power to control the prices. Government has got the power to make the necessary measures so that workers and the generality of the populace can actually access the basic commodities. We are talking, we have people with disabilities. We have got women and children. We have got single-headed households. We have got orphans. We have got street children. Government should actually be sincere in dealing with such an emergency that can actually cost life in the next few months.
If you can please stay on the line, I think we have another guest coming in. But before we take our other guest, I think, PJ, maybe let's just say hi to her so we can go into our languages and then carry on.
Yeah. Siyakwamukela kuhlelo lwethu lamhlanje, Nkosikazi Deborah Mkasa.
Njani? Mntu omadala.
Yeah. So kuyisikhathi singaxoxanga lawo.
Ngakhulu.
Yeah, bahamba khonapha ecingweni. Si bingelele abalaleli. Siyalamukela kuhlelo lwethu lamhlanje, uhlelo wasihluzeni bomama. Lapho esixoxa khona ngendaba eziphathelane labo mama langempilo yabo. Ekusebenzeni, ekuphileni, kwezempila kahle, kwezenotho, ikakhulu kathesi kulodubo lokuba umnotho wethu weZimbabwe awumanga kuhle. Kulokuqonga kwentengo yempahla lokudla lokunye okunenginengi okubangelwe yokuqonga kwentengo ebangelwe evelele ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimoda. Konke into yonke yahle yaqonga. Ikakhulu kathesi sikhangele ukubana kulezi nsuku isinkwa kavele kasisabambeki. Abanye besithi vele suyisimanga ukuthi abantu babe ngabaphilayo kuze kube manje eZimbabwe, ngoba vele leholo langkhona alihambelani lentengo ekhona ezitolo. Ikho ke Nkosikazi Deborah Mkasa, ungasichazisela lawe emangweni lapho ophila khona ukuthi vele kathi liphila njani, njengoba sibazwile abanye ababazileyo ukuthi vele yisimanga ukuthi liyaphila.
Okay, ngiyabonga. Ngithanda ukubingelela abalaleli, ngiphinde ngibingelele lana elisingenisa ehlelweni ukuthi sixoxe sikhulume imbono yethu. Ngokubona kwami kunzima, kunzima kuleli lizwe. Sesiphila ngomoya, sezengikhumbula leBhayibhelini okuthiwa umuntu kangeke ephile ngesinkwa sodwa. So kuze kufezeka kathesi ukuthi liqiniso, kodwa kungasiqiniso kuyikuyekelela nje, kuyikuyekethisa i-government yethu ekwenzayo. Ngiyakhumbula sakhula kwakule Consumer Council eyayikhangela konke ama-prizes wona lawo ukuthi kukhwelile, kukhwela njani, kuzasuka kuye ngaphi, kulama-profits or kulama-loss. Kodwa okwakhathesi sesingizimvu zelusiwe nje, umhlambo ozelusewodwa kungela okhangeleyo. Ngiyakhala bakithi, ngawo uhulumende yake buyele back eke bona ukuthi saqalisa njani, elandele inyathelelo lesasize lesiliyenzele ama-consumer council elokuthi lali-control ama-prizes. Khathesi kakusalama ku-control. Xa ngikhangela ivini lakithi thina lapho esizisebenzayo, sokusiba nzima lokuthi sifake ama-prizes wezinto zethu esizithengisayo. Sokusiba nzima lokuthi sibambe ivini layo, imali yona leyo, ukuthi siyibone ukuthi sisuka ngaphi siya ngaphi layo. And kuba nzima kakhulu. Ngawo uhulumende sibili uyake ehlale phansi eke kubonisise kakhulu. Nguye olelungelo, nguye olamandla okuthi ngakonke bona laba abakubhizinisi ebacontrol, ngoba lokhu abakwenzayo hhayi asokungaphezu kwamandla ethu.
Kodwa phela i-price control yeyabangela udlakela olwaba khona ngalwana mnyaka kubo-2008. Yikho ke engxenye uhulumende uthi yena ukuthi afake ama-price control akusahambelani lo mumo okhona kathesi elizweni.
Okuqakathekileyo ukuthi vele uqalise ngomkhonomi wethu. Vele kasinayo, asina mali yethu eyiyo yethu. Yikho lapho kuqalisa khona. Okokuthi laba abanye amazwe abale mali zabo bazenzela intando yabo, lathi ngapha nxa siyibamba sesingathi sayethuka njengazizide ezi-US dollar lele likhona. Ungakhangela ku-parallel market, i-black market ekhona, imali yangkhona ivuka ishutile every day, iyakhwela lokuthi khwelisa iya ngaphi. At the end of the day kuyagcina lakho abantu ngapha labo sebeyibo abakhwezi ilokhu zweni ama-prizes abo, ngoba belandela. Ngike ngabhodabhoda lapho edrobheni ngikhanyela nje i-furniture, you-find ukuthi i-furniture sebeyithengisa ngendlela yokuthi namuhla imali ku-black market iyimalini. Kusasingavuka iyehlile la ifenitha yangkhona iyayehla, kusasivuka ikhwelile lakho kuyakhwela. Kuyafana nalezitolo asisakwazi ukuthi isitolo sesize sithuthula sithatha isikhathi eside ukuthi ungene ko-okay ungene kozaphalala ungene ko-TM ubona ukuthi ama-prizes ahamba njani alokhu usibili hhayi ilizwe lethu selinikubi shuwa
yabahamba khonapha ecingweni nkosikazi sike sikhulu siqhubeke nkosikazi Mpariwa kunjani nkosikazi Mpariwa
siyaphila
ndimi muri kurarama mu miracle
ya tiri kurarama muzvishamiso zvoda kutenda mari
nemi nana chaiyo
iya nemari vari kubata muyayo vanhu vavo nekuti vanotida zvino hazvichabatiki mudzimba hamuchina kana mapeti akatiza nekuti hakuna beti rinogarira ntara chokwadi chaicho ndechekuti ndinoda kutenda madzimai vari mudzimba vanoita kuti vawanikwe miriwo nehupfu hwokushanda maoko avo nekuti zvavai kushanda iko zvino informal sector kuri kurarama vana mai vachitengesawo netumari ukwanisa kutenga kahupfu taona kashuga taona kacooking oil taona saka vana mai iye zvino vakabata mahouseholds ndochokwadi asi ini ndiri kuti tine vanhu vanorarama nehurema tine vana vanogara mumikwakwa tine vana vanochengeta vamwe vana vari mudzimba nekuti munoziva kuti vana vakafa vakafirwa kune nherera saka vana vanochengeta vamwe vana raramiro yacho yakatooma mari yomunhu anoenda kubasa haichina chainokwanisa kutenga mafuta edzimotokari akakwira nemapuraizi echingwa nemapuraizi aana cooking oil zvese zvakabva zvangokwira tiri kuti isusu kana sadza nehupfu watove muenzi munhu anouchirirwa kana baba vauya nehupfu kumba kana mai vakauya nehupfu vanhu vanohombera ite surprise ichiri kuda kuti hurumende ngaive pachokwadi kuti nyaya yekubatanidza kuti mari yevashandi nemari yemuzimbabwe ive inotenga inyaya inofanirwa kunge hurumende ichitoisa mutemo kuti zvinhu zvifambe nekuti hatina mari yedu chaiyo inonyatsa kutenga saka mari yeRTGS iri kutora mari yevanhu pavanoenda pakadhi kunotenga patiri paya nema2% yaachitora kureva kuti kana munhu anga ane $300 iye zvino zvaane $150 hapatina mari iripo saka udzamu hwenhamo yamuzimbabwe unotoda kuti hurumende ikatombotyisidzira mabhizinesi hurumende ikatombotyisidzira vashandi asi kutotora action kuti igadzirise hufumi husimbe mari yezimbabwe ivepo inotenga zimbabwe ive iine zvinhu zvinokwanisa kuuvawanisa mhuri kuti dzikwanise kurarama tikatarisana nezvikoro zvaakuvhurwa izvozvo vabereki vari kutambudzika kuti vana vanodzokera sei kuzvikoro nokuti kana bhodhoro remazoe kana school fees yacho hapana pekutangira zvakaoma ndochokwadi
kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidzai nhasi turi kutarisa isu nyaya yekukwira kuri kuita zvinhu munyika tanga tiri kunzwapo kubva kuna amai Porina Mpariwa vebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanga vari kutaura ivo vachitaura kuti chokwadi vari kuti ivo madzimai vari kurwisa nekuti munyika pari zvinhu hazvina kumira zvakanaka vari kuchema vachiti ichokwadi kuti zvinhu iye zvinezvi vana vakatarisana nekuti zvikoro zviri kuvhurwa munguva inotevera asi mari yacho haisi kubatika saka tichadzokera kwamurizve amai Mpariwa kuti mumbotitsanangurira kuti imi maimboshanda segurukota here yatingati social welfare ko vamwe vasina mabasa vakaremara nevamwe vakadaro vari kuzvigona sei
ndatombozvitaura pandataura ndima yechirungu ndichitaura kuti persons with disabilities zvakatooma nekuda kwekuti hurumende ndopayangadai iko zvine yakasunga chirongwa chinoita kuti vabate yatinoti social protection program yekupa zvekudya yekupa mari dzeschool fees yekupa chemberi neharahwa nevakaremara kuti vakwanise kurarama yatinoti environment pachirungu nekuti kana zvakaomera vari mugomo ko vari pasi vati hazvinini saka ini ndaimbova gurukota patakaita mubatanidzwa wehurumende muna 2009 varipo vanogona kundipupurira nokuti zvirongwa zvatinoti bhimu zvinoendesa vana kuchikoro zvaingoti pimba ine mwana anonzi anoendeswa kuchikoro nebhimu yegovernment kutoreva kuti hakuna unokwanisa kuzobatsira mwana iyeye kuwana chekupfeka nevari mumba imomo saka imba iyoyo yaibva yangova imba inowana chekurapisa kuchipatara pachena nezvekudya pachena nezvekufuka pachena asi pari zvino tikutiona kuti ukama huripo hwehurumende nevaichibatsira vatinoti ma-development partners hwakabvaruka bvaruka saka tikuti hurumende ngaibude pachena takabhuroka vedu we tibatsirewo tobatsirwa kuti vanhu vakadaro vakwanise kurarama zvakanaka zvine udzamo hunoratidza kutsigisa hunhu pawatinoti ubuntu pachivanhu saka ini ndiri kuti chero vanhu vakaremara vane kodzero yekuti vakwanise kuchengetwa nehurumende kana tichiti hakuna mwana anonzi street kid nokuti street hainombobara mwana mwana asina birth certificate mwana asina pekugara mwana asina kudya mwana wehurumende hurumende inofanirwa kunge ine package yainokwanisa kupa zvese izvozvo asi zvirongwa izvozvo zvakabeduka beduka saka panova nekudzamadzama kusada kubuda pachena kuti apa pari kukanganisika nekuda kwekuti hurumende haisoda kubvuma kuti haisi kukwanisa ndakanzwa zvangu gurukota rezvevashandi vachitaura kuti tiri kuti chimbotipaiwo nguva asi chokwadi kubvira January kusvika May vanhu vanga vakazviona zvichifamba nyika iri paautopilot vaiti zvinozosvika kupi
ya imbobata yenyu makadaro tine muteereri ari panhare hallo kola hallo ehe tiri kukunzwai tiri kutaura nani uyezve muri kupi
titaura navamuteyi koti Richard Town
taurai tinzwi
munova dambudziko riri munyika kwairi inyaya diki diki chaivo kuti hurumende yedu yezimbabwe inofanira kuziva chikonzero chakaita kuti musoro utemu handizi dambudziko riri munyika varimi vedu vatakapinza mafarms aasikana vari mafarms aita production yewiti vairima witi chaichaka
tinoona kuti apo vabva vakatwa yanzi airtime ndo rimwe dambudziko pj iri kutarisana nevanhu vari munyika pakatanga mwedzi uno nezuro kambani yeEconet yakabva yataura iyo kuti mabhanduru ava kudhura kunyange ava vari kusouth africa zvavo asi ndo rimwe dambudziko riri kuchema chema vazhinji nekuti kumusha kuti utenge chiro unotenga pafoni neikokeshi iwo unoziva maamuriko kumusha nguva yapfuura paiitwa zvesarudzo nenyaya yeRTGS nezvimwewo zvinoitwa pamafoni saka ndo zvimwe zviri kutarisana nevanhu vachiti izvozvo zvese zviri kuramba zvichikwira ameno maimupariwa nekuti muri kuda kuenda nyaya iyoyi iri kufamba sei nyaya yema2% nenyaya yekukwira kwenyaya yemabhanduru nezvimwewo izvi
2% neRTGS kusanganisira zvemese kungokwira kwezvinhu zvakangova nekuda kwekuti pari zvinezvi pazonyanya kukwira zvinhu parliament iko zvino tanga tinoti reset kana kuti pazororo tiri kubhekera svondo rinouya asi kamukatarisa masvondo maviri azvatanga kuchiitikaya ari kutotyisa kunge zvakatotanga kubvira muna December asi zvakatanga zviri zvishoma nezvishoma asi zvese manjiriko zvino zvazondobatana kuti zvinhu hapasisina zvicha hapana chakamira zvakanaka saka isi tiri kuti patiri kubvekera kupalamendi totomboita zvinyawo kuita mamosheni kubvunza mubvunzo tinotoda kuti maministers vauye kupalamendi tivabvunze kuti urongwa hwavanawo hwokuti vashandi vawane upenyu hunoita kuti vanzi vashandi vemuzimbabwe vachidada kuenda kubasa nevashandirwiwo vachidada kuti tine vashandi nokuti vanenge vachivapa mari dzakakwana nemari yatinenge tinayo yemubvi womwe ichiziva kuti imari inotenga imari yatinodada nayo saka izvi zvinhu zvatiri kuti tichidzokera kupalamendi totoita zvinyawo chaizvo kuti tibvunzane nekunyora mamosheni nekutaurirana kuti tizive kuti zvinofamba sei asi ndofunga chekupedzera chandingada ndiye hurumende ngaizadzise chirevo chetripartite negotiating forum kutaura nevemabhizinisi nekutaurirana kwevashandi naiyo hurumende mapazi akamirira zvinoitika kuindastry zvinoita kuvashandi zvinoitika kumadzimai zvinoitika kune vechidiki nokuti nhamo kana yauya haina rudza iketi namo inobata chero ani zvake iye zvine zvichatinongotarisira ndechekuti hurumende ngaive sensi pakutaura nyaya tripartite negotiating forum yatinoti social dialogue pasina kutaurirana panowanikwa pane dambudziko tozoti chechipiri chino yatinoti kadoma declaration hurumende haina kutora chirongwa ichocho kuti ienderere mberi nacho nokuti ndomune zvirongwa zvinotaura kuti vashandirwi vanofanirwa kuita sei vashandi vanofanirwa kuita sei hurumende inofanirwa kuita sei nokuti it takes two to tango asi hurumende haina kutora zvirongwa zvechezvo ndosaka muri kunzwa zvakare zvekunzi hurumende yadzokera bheki kuailo paprogram yekutyora kodzero dzevashandi yekutyora human rights nekuti zvirongwa zviripo kana zvisina kuzogadziriswa tinoti implementation tinongowanikwa takangomira semanyama amire nerongwa.
Maybe if you can say the same thing in English, PJ, I don't know if you have a question for her in English, we let her go at around, I think, in 5 minutes' time, if you'd like to ask her something in English to just reiterate some of the issues.
How this 2% is affecting the workers, the people in general, as well as the data rates that have also been hiked since yesterday.
I think the all hell has broken loose in Zimbabwe. The 2% is something that has actually been raised in Parliament, and the Minister of Finance could not actually react to it correctly, because when you see an issue that has been actually presented to, has been responded to, but is still worrying, and the 2% is actually wiped off most of the money that were in the bank, because as you buy on the POS, that is the point of sale services, the 2% wipes off everything that you intend to actually reserve for tomorrow. So there's nothing really to talk about, because the 2% is actually just robbing the workers and the ordinary citizens of Zimbabwe of their hard-earned cash. In the data bundles, oh my God, because that is what we use for communication. The government is actually committing a crime in terms of access to information by the public, where you then you let the networks actually garnish people so that they remain without any communication to reach out to the international world or to connect to there, because we actually rely on colleagues, we actually rely on information. We also make our payments through the network. But when the data is actually increased, you find that nobody can then afford, because from $1 to $3 to $15, who has that money?
Pane pamwe pamataura nyaya yetsaona. Imbotitsanangurirai kuti tsaona iyi chii chaizvo?
Tsaona zvinoreva kuti hauna upu mumba, woenda wonotenga kagaba kana kuti kapu, yekuti mungovabika ipapo kakokinyo iri mukavharo kekushandisa ipapo, kanova kana kagaba kematemba kekungoshandisa ipapo, hapana chirimo chake chekuchengetedza chamangwana. Saka taona kureva kuti tatozowana by accident kuti tikwanise kudya, ndotaona ndozvainoreva izvozvo. Saka hakuna ari kukwanisa kuchengetedza kana yatinoti kustoka food, because there's nothing really to stock, because there's no purchasing power by the public to actually purchase any food to keep in the houses, but save to live for a day.
Aiwa, tinokutendai hamenoti mamira sei panguva apo. Sevanhu tanga tapromisa kuti tichazoti mubve kana nguva yakwana. Yakwana here nguva yenyu kana kuti muchiri netunguva mbichana?
Ndikati yakwana, ndinotenda.
Hai, siyabonga kakhulu.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka, PJ.
Sesekona nkosikazi mukazi.
Ngikhona yena.
Uzizwile indaba ezikhulunywayo lapha ezisegudwini? Linake njengabazisebenzayo, isiqongile intengo yokuthenga idatha, isiqongile intengo yamabhandi lona lawo. Ngapha ngakwelinye icele kule 2% leyi okubile ekhulwini okumele likubhatale nxa lisenza nxa lithenga izinto nge-point of sale, at a point of sale. Kuhamba njani manje kati nxaso kunje?
Bengalele sibuza umama omfari wekhuluma, yingozi sibile sikhona lakithi even thina ma-vendors. Wonke khona lokhu kuyasi affecta because singabantu siphila eZimbabwe, siza eZimbabwe sibhadala i-tax okufana nayo, but thina njengama-vendors informal sector sesikhanya sesibulawa kabili njengomkhumbu, ngoba nxa sizabhadala ama-tax sibhadala sithenga ama-grocery sesiphinda sibhadala futhi ngabo ecokhishi bethu bona laba, at the end of the day sesibhadala kabili kumbeni kathathu ngelanga, okuthi kugcina kuthi affect le mali zethu zakubhizinis kathe sizosithengisa langabo ecokhishi bona laba, imali zangkhona zigcina zingasaphumi kuhle ama-profit. And ngibe senginanzelela futhi ukuthi uhulumende wethu kasithandi thina omama, thina omama siyathanda ukuselela abantwana. Khathesi njengobana sokunkunje sokunzima sesibuyela futhi emabhoda, sicrosa amabhoda. Nxa sesizacrosa amabhoda sesibuyela futhi ezihlupheni lezana sengezathi uhulumende kake zikhanyele ezokuthi siya-abhuswa, siyabanjwabanjwa, siyayenziwani, siyafoselwa ama-marriages esingafuniyo, siyaba labantwana esingalabo ngoba sabe sesifuna lokhu zethu, that hand emabhoda laphana, which is uhulumende naye kakubone khona lokhu ukuthi hhayi lapho sengenisa futhi omama ezingozini, sengenisa abantwana sebezasala belihlupheka futhi omama sebefile ngemikhuhlane, ngoba kuningi okuzayenzakala, kuningi even lemajele kutho ukuthi sizangena emajele ngoba sesizaqalisa phela ukutshontsha, siqalise futhi lokufihla izinto emabhoda, wenezi bekufanele ukuthi ngakhathesi ngendlela esesiyiyo yona ngaso kuqalisela ukulungiswa ilizwe lethu likhanye kube kuhle, noma sichapha kuhle amabhoda, sichaphe sibhadala kuhle i-tax sethu sisezani layo ihulumende layidli, kodwa nxa sokunje vele hhayi kusho ukuthi sesibisela futhi ukuthi emjibileni okuthi siyokufa njengabomama abantwana besayo bezintandane. So hhayi kunzima sibili, uhulumende kakuboni. Ngibongile kakhulu ngoba umpari webekhuluma ukuthi nxa sokubuyelwe ephalamenti kuyamele kuqalise ukukhulunywa ngakho, but kakukhitshwe futhi la emthetho nalowo, mina yangicaphula kabesibizi ngifuna ukuhle ngikhulume ukhona lokho kokuthi kuba labo chief whip, kakungabi labo whip whip, kakukhulunywe into icace kuhle, ikulungisiswe kuhle, abantu bekhuluma ama-MPs bekhulume abasuka lakho ezigabeni zethu ngapha ngaphansi ukuthi thina sifuna lokhu lalokhu, yofanele ukuthi bahambe eParliament kuwe fika kuwhiphe kuwhiphe kungagcini, so sesicina lathi sesingasakwazi ukuthi kathi kucacelwane izinto kazikhulunywe ziphume esobala zilungisiswe ilizwe lethu libuyele lapho elivele kumele libe khona.
PJ tininge tine mutereri gaiti mbova thora ndosodzoka kwauri. Hello caller. Hello.
Hey, hello.
Hey, tukutaura nani uye zve muri kupi?
Hey, mutaura na wa Masakala, ndiri ku South Africa.
Hey, makadiva Masakala Africa uko.
Hey, ndiri na nangu museweni.
Ai watiri wadi tipewo pfungwa dzenyu.
Yo, ai ni pfungwa dzedu panyaya yekudhura kwezvinhu. Hey, havari kuomesera kunyanya isu tiri kuno because mari kuno kunenge uchishanda zvakaomara rapaunozenge uchitumirawo vanhu vanenge vari kumbawo. Aina chaino sika inotenga because zvinhu zvai zvakati kuoma.
Kwa magara uku magara kwenguva yakareba sei?
Hakuna kuti agara dzinotokwana ito 5 years chaizvo.
Saka kumusha muri kuona zvamaisimboita makore maviri aya apfuura nezvamakuita izvinezvi pakutumira mari zvasiyana here? Pane musiyano here?
Musiyano wavapo pakuti pamakore apfuura waiti ukatumirawo mari yaitengo zvinhu zvinoonekerawo, vanhu vaikwanisa kutengo. Zvino pari zvino kuti ukatumira mari haisina chaita chaichatenga chero $50 chaicho hapaisina chaichatenga because zvinhu zvinongokwira nguva nenguva, zvinhu zviri kudhura.
Aiwa, tinokutendai muve nezuva rakanaka, regai titore vamwe vateereri.
Okay, aiwa, tinotenda muve nezuva rakanaka.
Okay, regai, tiri kunzwa kuti nasisi Joyce Rupere vari panhare. Hello, caller. Hello.
Hello, makadiko.
Tiri wadi makadi yenyu?
Ndiriko zvangu.
Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika, handisi kuzoti sei.
Mwakunde
nzwa here? Zvanani kana makatisa pa loud.
I think zvamungaitaka. Munogona zvenyu kutora mumwe mutereri nokuti ndiri ku driver, saka I think ndo zviri ku affecta communication yedu.
Alright, munongogona kuti ga muri kupi zvenyu nekuti akukunzwai uye zvemunofunga sei nekukwira kuri kuita zvinhu.
Okay, ini ndiri kuPortsmouth kuUK.
Ehe.
Ya, kukwira kuri kuita zvinhu kunovhundutsa. Nokuti unoti ukati utumire mari.
Ehe.
Unonzwa vanhu vaiko vachiti zvinhu hazvichakwani. Hosha kuti saka toita sei kuti zvinhu zvikwane.
Mm-hmm.
You see, vanhu vari kungotambudzika kana neso kunoku. We are just worried kuti what's going on? What ramangwana richaita sei?
Mm-hmm. Aiwa.
Zviri kunyanya kushupika kushupa izvozvo.
Aiwa, tinokutendai chaizvo chaizvo. Muve nezuva rakanaka.
Thank you.
PJ, Apo, we were hearing there from Joyce Ruperi in Portsmouth. She said she's in the UK. She's saying that she's really aggrieved by what's going on at home, because when she does send money back home, by the time that people buy whatever goods they need, the money is not enough. And there are a few women that are here that want us to call them. There is Charlene Chikomo. Arguti, please call me. So, Charlene, we are trying to call you so you can be on the program. We really welcome all those that are participating here with us. There's Patricia Sibanda Burawa. Arguti, vakoma maskwera sei ndikati tipeo namba. Saka ndofunga vachakanda namba dzavo. Timbonzwawo kuti vari kuzvita sei kwavari ikoko. Charlene Chikomo atipa namba. Saka tikuedza kukufonerai. Edith Gara arguti maskwera sei. Edith, kana muine namba, nyorai namba dzenyu tikufonerei timbonzwa kuti madzimai muri kuzvigona sei. Asi tichange tiri kuchingamidza vese vari kulive streama nesu. Regai timboenda kuna sisi PJ.
Woti ngakai kunkosikazi Mukasa, woti nge nkangele lavo avasilandelayo, ngizakuthanda ke kutata leli thuba lokuxolisa ukuthi i-live streaming yethu ikhanye ngani ike yaphambaniseka, kodwa ke hayi khathesi siqondile. Kulo Gary Twala Jackson othi sesikhona. Mkokheli Nkosi Mlomo uthi yena sokwabusa inyoni. Mkokheli Nkosi uthi yena abakhathali ngoZulu osokolayo ongelamsebenzi ngoba bona besidla izambane likaphondo, banako konke abakufunayo, umbuso wezano ngowegazi. Kuthi ke Austin Ncube uthi litshona njani bakithi, hayi sitshonile singabuza lina. Usiphiwe Mankosi Thole uthi yes, i-consumer council yayisebenza, hayi amakhomishini la abuyayo osivala mlomo nje. Ukhumbulani Ncube uthi litshona njani, ngibukele umsakazo ngise-Haveron kwele Botswana. U-Austin Ncube yena uthi the only way that can fix the country, everyone must have a bank account, because lots of money is on those people who are exchanging money on the street. So how are they going to control the price if they can't manage to control even the black market? Utena, look at the countries where there is too much crime. There is, their economy is good because everyone is having a bank account.
Mm-hmm.
And you can't go to the bank and not get money.
Interesting there, PJ. But tine mterere rega tigodzoka kune vari pa live stream yedu. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Makadi yenyu uyezve muri kupi?
Ndichizarwawo chemunyika home Zimbabwe. Ndoda ngopawo mafiyuzi angu maerano nezvekutaura.
Muri kupi?
Ku Rwanda.
Inganasi tatikone Rwanda panapa, taurai yenyu tinzwi.
Wela, ndapindawo chirongwa chavo pakati, ndine urombo, but ndaona nyaya yemaprize yangaichitaugwa, ndaindoda yenyu kukomendawo pamusoro payo.
Aiwa, ndiyoyo taurai yenyu.
Mukatarisa, ini hangu ndoona sokuti nyaya yemaprize kuti titaure nezvayo, tinenge tichitarisa kutema kwomusoro, asi ngatarisi kuti chambotemesa musoro chii. I think kuti tinotaura nezvemaprize kana kuti price control dzatonzwa vari vatungamiri venyika vachiti kwanzi kuti zvidai zvinotoita chete, it's simple and all these things.
Mm-hmm.
I think it seems to be good to the eyes of those who cannot dig deep to see zvinozvibiti kamunyika medu. Maprize haguri kungokontrolewa tisina kutarisa kuti kwevo vambomakwidzawo vamakwidzirei. Panofanira kuitwa root cause analysis kwete kungomuka tototi sugar nhasi ngaite $2 ndiani asi ngaite sugar ite $2 tinozvida zvose chingwa ngachiti dollar tinozvida tose but chamboitawo kuti ivo vacho vebekazin veeconet vebhando vambokwidza chii tetatiyatiri zvinhu hazvina kumira zvakanaka be it on the side of politics we have lost the reputation within the international community that nobody today wants to help our country coming to the issue of the economy there is inflation which is escalating in Zimbabwe every day zvinhu zviri kukwira zviri kuita zvazvinoda so it's not like we have to control my prices but ngatidzokere kuno kusure kumatungamiri wenyika vatungamiri they must play action kuti mari yedu itange yabodzoka value musi unongodzoka mari yedu value kakuti musi watinongoita ushamwari hwakanaka nedzimwe nyika tikapuwa mari kune dzimwe nyika you see that even my price anongodzira oga tisina kumatuma two and don't hang so kuti hurumende yedu yakapane problem yekuti zvinhu zvose zvakaprivatizwa hurumende yedu haichaoni chunhu because mukatarisa when every country runs an economic crisis the government must nationalize everything and be the mother of the people to suffer on behalf of the people now the thing is Zimbabwe has privatized everything things are in the hands of Econet Strive Masiwa one man things are in the hands of Bekasin which is just a private company which becomes difficult for the Zimbabwean government to dictate terms as to which as to take the prices of the commodities but if our government was owning something that they can say let's say they're owning a telecommunication company it was not going to cost that much because government was elected to represent the people and government should be ready to suffer for its people but now the government has no voice because things are on the private sector and our government has become a mother without the resources to support their children so the children will continue to suffer you can't go to the next door to say ipaiwo vana vangu rice kuti vadye nekuti ndachina chikafu that it doesn't make sense so our government now is running a problem kuti everything was privatized and they don't give anything to support their people so these are just my views that I think are also important in this discussion
tomboti imi vachikomo mapoha mukana kuti okay Twitter sezvi sure. zvamungagadzirisi mongoti gaga pane vamwe vakamirira
Sure. So ina angu kana kuri kuti ndakapuwa mukana first thing chandotanga kuita so, ndapuwa mukana wokutungamirira wo Zimbabwe first thing chandoona chifana kuti number 1 is to redefine the education system of our people in Zimbabwe look ukaona mwana akaita 13 points muZimbabwe anonzi na baba wake ukadoita psychology unoza baba wachiti kunoda kuzoshandepi the idea and the mentality of our people in Zimbabwe is the mentality of searching jobs so the education system is producing more job seekers than job creators what we need to do is to redefine our education todzisa vana zvekubata kwemako yamakaramba new curriculum iya was a way forward to our problems because kana vana ma skills you can open your own business number 1 number 2 Zimbabwe must create a good reputation within the international community why is it that people are looking at us but they are not helping us there is something that we have done that we should make sure we apologize if an apology is needed so that other countries can help us then number 3 based on the issue of these prices dziri kukwira day and night and every The Zimbabwean government must have meetings with the private owners of these companies. They've done it before. Why not doing it now? Instead of going to take public platforms to declare prices, oh, that doesn't make sense. It's like saying when people are revolting, then you say to them, don't revolt, we'll beat you. You are not doing anything. You are just putting soil on top of a snake. Tomorrow it will come out and eat our children. Let them go and have the proper discussions, even in politics. That have any proper dialogue. Not the dialogue of letting people see you. The dialogue of moving things forward, not these things of saying those who have lost in the elections, they want back door to enter in the house of politics. Let there be a proper dialogue, the dialogue with the people at heart, not dialogue with the post at heart.
Aiwa, mashoko makuku tinokutenda ichaizvo mukoma chikomo muvenezuwa rakanaka ku Rwanda kwamuri ikoko. Tiri kunzwa PJ kuti tine mumwe kola rufaro muripo here panhare. Hello.
Hang up and try again.
Ndofunga mabandro aya tachambotaura PJ. Anenge apera nekuti zveshuwa tidzatambotora nguva tichitaura na mukoma vekuRwanda asi todzoka kwamuri Miss PJ.
Nkosikazi usese kona?
Kona.
Yeah. Lisakhulumisana yini lo hulumende ukuze lithuthukise impilo yabesifazana njalo bavikeleke njengokutsho kwakho ukuthi kalisavikeleke akanga kangako ikakhulu lapho lichapha ingcwele lisiyawoda izinto zenu njengabesifazana abazisebenzayo.
Mangethi ngiyananzelela uhulumende wethu, upresident wethu Cyril Edith Nangagwa is a good listener, njengokutsho kwakhe. Is a good traveler, but ka implement. Siyahlangana laye, bayahlangana laye abanye ama different organizations, omama abagogekileyo abanjani njani, kodwa uyaba uyezwa kodwa ka implement. Ngingathi ngamanye amazwe ngingathi ulokuyi-weakness mbijana amele azithuthukise kona ukuthi engezwa izikhalazo kahle implement, kuhle kube lo tshintsho kutshelisele ukuthi lapha uzwile abantu bahlangene, ngoba at the end of the day kuzaba nzima ukuthi sibe siloko sihlangana laye sikhuluma laye, ngoba at the end of the day kuyagcina sokuyi-talk show kuna kuphela siphuma kuma-TV every day, abantwana mamasi libonile kuma-TV but at the end kungela lutho olwenziweyo. So ngamkhuthaza ngakho upresident wethu ukuthi kabe i-good listener, ephinde i-implemente ekwenze kona lokho okucelwa ngabantu.
Uthiwane senza imihlangano namhlanje khona ube ngale ngasemanikaland bekhulumisana lezinduna.
Bengukhanyele ku-TV ukuthi bekhulumisana labo baqoqoza ukuthi hayi isayikoni yelini ngangena ngahle ngangena nganika abantu ukudla kade sizoli wompera kolokwana. It's not it, that's not what we want. Sina sifuna ingqubela phambili kukambe kuthutshe nxa kusiba nako, ngoba kade ngikhanyela kade sukuthi fine abantu wabanika ukwakha, abantu wabanika ukudla kumbeni amatende lawo, are they visible yini akhanya yini kumbeni uphokuba yi-talk show ku-TV. So ngezinye iindlela sithi uhulumende wethu especially yena upresident wethu ubaba katshintshe ukwenza kwakhe, kaguqule noma kuyi-slogan sabaya abantu kodwa kake kasisebenzisa ukuthi kake kuguqule kuke kukhanye ukuthi ye abantu laphana baphiwe, ngoba at the end la mazwe lawa angathi asincedisa, la mazwe angathi aphowa whatever kumbeni imali kumbeni ukuyini, kungakhanyi kusiba ne-structure kumbeni kungakhanyi sibili ukuthi lapha ukhulumile sibili lo okay kumbeni ukhulumile lo econet ukuthi yehlise ama-tariffs kwakungena sibili kwakhanya ukuthi uphumile, akulalutho esizalolokhuzi esizalo-achieve. At the end sabe sisiphunga umbona ngathi ngudoli wamaphepha. I'm sorry to say that, but I have to say it. Ukuthi kabe ngubaba olekhanda sibili elikhanyayo ukuthi likhande lisebenzayo not ukuba ku-talk show ku-TV every day, simbona ku-TV every day ku-TV but kungena proper thing ephutshayo.
Maybe
mama sizwa ubuhlungu sibili ngoba usesiphusha sibili, sesiphuma sesihamba sibili, ngiyazibona sikhapha amagoda, ngiyazibona sisenze okubi okuza senza ukuthi abantwana bephinde besale futhi bezintandane, ngoba izinda kwemibhoda zangkhona izinda zangkhona zisimelele zikhamisile umlomo ukuthi zisimelele ukuthi ziyenza anything, ziyayidestroy ilizwe, imali yaphuma futhi siyabulala i-economy ngokuwa ngokuwa ngokuwa.
Yeah, maybe I should switch to English and just
PJ, before we take her, let's just take a caller. Hello, caller. Hello, caller.
Hello.
Makadi enyu. Tiri potri. Tiri kutawara nani uye zvemuri kupi? Ehe, taurai tinzwe mkoma Owen. Asimoti ga 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 kuti tidzokere kuna mai mukasa vakamira kutaura. Mkoma Owen. Nare dzavo PJ. I think we can go back to mai mukasa because unfortunately the calls now we really have to jump in quickly because of the data which itsaoneka itikane zuru. But I think you were about to ask Maye Debra Mkasa. I'm not sure what you're going to ask her, but go ahead.
To just iterate whatever she was saying in Ndebele about the safety of women, especially in those members of their organizations, the vendors association, who go to South Africa, to Botswana, to Zambia. She was saying, there are safety
concerns
that you have.
Mm. Yes.
Maybe if you can just give us in a few seconds, Maim Kasa, what are those concerns that you have for the women vendors?
I was just saying we don't have enough security as women when we are crossing borders. We are going to go back to those issues that we had. Of extortion in forced marriages, and even because we can't afford. $3.50 And Lami, I'm losing my health. So I'm saying the government must have proper action for us as women.
Thank you so much, Maim Kasa. Just please hold on. We have a caller. Hello, Rufaro.
Hello, how are you?
Good. We're speaking to you from where?
I'm in Harare.
Ah, ndimi zvakatonaka zvakadaro pakadiko paHarare.
Harare yakaoma, Harare yazopisa manje.
Ehe, titaurewo kuti kwakamera sei kuHarare uko panyaya yemitengo nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo semadzimai.
Pari zvino hazvina kumira zvakanaka semadzimai isusu tange isusu tiri mubusiness. Really difficult. Nothing ukada kuti utengesere munhu chinhu makuseni unompa price kuseni. Panodzoka wampa quotation kuseni kuzodzoka masikati inenge yachinja because things are constantly going up and changing. You can never keep up with what's going on. Saka it's really difficult.
Muri mu business ripi sister Rufaro?
T-shirts and training for women as well.
Saka chiri kunyanyo
empower women.
Saka chiri kunyanyo netsapa pane vamwe vanga vari kutaura kuti nyaya yemutengo yemari but kwakamira sei koko kunyaya dzemari nyanya muri kutaura kuti zvikwanisiro zvekuti miite basi.
Mitengo zvinhu zviri zvada ndichikotaura kuti zvinhu zviri kukwira kana ipo kana uda ezvinezvi vanhu vazhinji taku vari kutadya nemaus dollars kuti zvive something that makes sense une something chiri tangible at the end of the day you need to use to charge in us dollars and not all of us can afford maus dollars and not all of us can afford kuchinja mari or even my prices acho tikavapa in bond or RTGS they can't afford it's just not possible, it's not doable for most women because vazhinji vacho isusu vatinoshanda nawo we try to empower vakadzi kuti vasimukire vazvishandire vashandise maoko avo vazviwanire mari yavo munhu ari kutotanga from ground zero. It becomes like an enormous problem for them. But something that needs to be rectified.
Aiwa, tinotenda Rufaro uve nezuva rakanaka.
Thank you so much.
Bye-bye, PJ.
Ulo mlalelo kona icingweni. Siyakwamukela kuhlelo. Hello?
Yebo.
Eh, ngikhuluma lo bani?
Ukhuluma lo baba uNdebele Kadusa.
uNdebele ukhuluma icingweni engapi kuwe womhlaba?
Kotipaki kobulawayo mntanami.
Yebo phe.
EZimbabwe mntanami.
Yakulungile, ikho kade mfuna ukuzwa.
Africa mntanami.
Hayi kukahle senzile. Uyaluzwa udaba olusegudwini.
Yebo ngilalele Jeremiah mntanami. Kade ngakugcina useZimbabwe bengakwazi ukuthi use UK.
Sengise US.
Ngiyabonga. hayi ngibengilalele bengicanda ngxenye into yabo mama ukuthi ayi forum yabo mama manje zosongena enye indoda nokuthi hayi mana ngidlule khona.
Hayi siyayifuna imbono yakho.
Hayi ke mntanami ngiyabezwa amakhosikazi la bayakhuluma sebeze befuna lokuzinikela ebubini kodwa ngithi hayi mayuyo akungabi njalo. Ye nxa ungasiyonja siyonja. Ungapretend ukuba yinja ungasiyonja wasozube loboya even one day kumbe lo msila. Kwina ubuntu bakho kuzalunga ngesikhathi kuzalunga ngaso kodwa okwenza ukuthi ngingene ehlelweni Jeremiah.
Yeah.
Ukuthi uhulumende lo elikhuluma ngaye mntanami. Sikhuluma sezenje vele kalalelanga lo msakazo nalowo. Kusasa so okusayo ngolwehlanu uyavuke egileminye imikhuba kube kungathi vele akalikazwanga lutho. Uhulumende lo nje wenze zikhwela zisezenje. Uthule nje uthe zigoqa izandla abantu bayabubula kodwa ngabantu yena aclaima ukuthi bamvotela bamfake esihlalweni sebemfakile bamkhatsha sebekhala abantu bekhaliswa ngabanye yena usethule zwika sabalamuleli labo bantu 5 years to come uzambona sedidizela futhi sethi ngikhathani lingibuyisele kambe ubonani kuzavuma yini mntanami
akusazekuvuma
ukukhangeleyo ngalalindlela okwenzakala ngayo namhla izinto zikhwela nsuku zonke njengoba besitsho omama laba uthule asikaze simuzwe ekhuluma
uthi kakwenziweni
ma
uthi kakwenziweni cebo bani ongalinika uhulumeni ukuba aqondise izinto
angithi lizwe leli vele balithiwa iBritain from 1980 kababuyele kuBritain bayekhuluma naye balungisele bayekela into zabo zokuthi bazazithawa ngqongqoja kungela lutho ngoba vele sizagcina sicuba njengenkomo. Ye, vele asizobalungise lutho ngoba kade sikhuluma sezenje sebezonda bathi hayi ngamaphaphethi eBritain kodwa iBritain uyabanika leli lizwe yathi yona asizinika abantu ngendlela abavote ngayo izanika abantu baye bawafunayo sebebafakile namba ababuyele bayekhuluma labo abantu bayakhala.
Ngoba
nabe sikhulume sithini savula satshela ukuthi asuze sikhiwe nje ukuvota kwethu kuzakhethwa lo abamfuna singaze sikhale size siphambile ezandla iBritain nxa ingafuni kuza kuyibona laba abantu nje kuphela abayizintando yabo kuphela ngoba iBritain iyakholisa makusenziwa so
nxa kule ngxaba ngxoza hayi sibonile kakhulu isikhathi sethu sesingasavuma. Yeah, ebelela ngelihle
Brigate Mbotho Ramkhana wekuona zviri kutaurwa nevatsigiri vedu pano paFacebook page yedu yeshona taona vazhinji vanga vari kufara zvangataurwa namukoma vaive kuRwanda. Pana Guvei Peterson hanzi ndifonerei hwasa hamuna kuisa namba dzenyu saka tikwanise kuti tikufonerei. Fraser Chicks Nathan ari kuti Rwanda caller tinokurovera maoko hedu ha wakapenga mwana wevhu. Saka vekuRwanda vanzi varikunzi varikufarirwa zvavataura. Onias Nzuwa hanzi maswera sei mose matimana enyika. Henriette Nyamutengwa hanzi yes caller very true. Courtney Mepi Courtney ari kuti vachikomo vanenge vakachangamuka. Zakaria Mbaiwa hanzi it's good to be with you. How are you sisters? PJ hanzi makadi Edith Gara hanzi maswera sei Moses Beta ari kuti tiri pano takudzwa. Sose ari kuti makadi isisi mavhina sisi PJ. Courtney zvakare angari kuti tifonerei tataura navo ava tombonzwawo chii chiri kutaurwa pandebele tisatapedza zvedu chirongwa.
So useli mizuzu yemibiri kuphela abakhona ubusani mbuso ntini Austin Ncube lokhu esilandele lo Edwin Bebe ulaye usekela that's true Mr. Chikomo okuthi ulalele okwamagama ngemizuzu emibili esiseleleyi mavelas wothi ngibisele kunkosikazi Mkasa ukuthi icebo bani ongalipha uhulumende wethu njengoba kade lokhu khala usithi uyalalela kodwa ke kuphelele khonapho emlonyeni kungabi le implementation. Hello.
Hello, kuti galalele eyenze. Iko ngakutsho kuphela kuti galalele eyenze etshintshe nje kukhule. Kube le one or two things azazenza kuthemu yona le sibone lathi ukuthi hayi uke wayenza lokhu. Sikhulume lokhu watshintsha lokhu. Especially zona lezi ndaba ze-private ezishini zona lezi zokuthi umuntu nomuntu sezenze lokwakhe. Kakube nezinto ezimelele ihulumende. Sine tax esiyibhadalayo. Kayiyenze ivule amabhizinisi, ivule konke konke lama-industry ngemali zethu.
Hayi, mbongile kakhulu ankosikazi ngokusinika leli thuba lokuthi sixoxe lawo okwehola lonke. Yobelela ngelisho.
Hayi, mbongile lami.
Aiwa, would like to take this opportunity to thank all those that were live streaming with us. Please don't forget to like and share. And also our guest, we had Purina Mpariwa Gwanyanya of the MDC, led by Nelson Chamisa, who was our guest earlier on. And also we had Deborah Mkasa, who was our guest who just left. And would like to thank everybody. Ms. PJ, I'm Marvelous Mplanganya, who are in Washington.
Jeremiah.